This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 25, 2015.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende inoti haisi kuzosiya zvikoro zvepamusorosoro zvichikwidza mari dzechikoro senzira yekuti zviwane mari yekubhadhara varayiridzi.
Vanotengesa mumigwagwa vopika kuti havasi kuzobva munzvimbo dzavanotengesera.
Amai Sekai Holland vanotaura neStudio 7 vachipa zvikonzero zvakapa kuti vasiye mabasa ose avaiita kuMDC Renewal Team.
Zuva reAfrica Day rinocherechedzwa munyika munyika zvichitevera kucherechedzwawo kwariri kuitwa kune dzimwe nyika dzemuAfrica.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutezeri wegurukota runa nezvedzidzo yepamusoro Dr. Godfrey Gandawa vanoti hurumende haisi kuzoregedza zvikoro zvepamusoro zvichiita madiro ajojina nekuwedzera mari dzedzidzo kuti zvikoro zvepamusoro izvi zvikwanise kubhadhara varayiridzi. Izvi zvinotevera mashoko ari mubepanhaure Herald ekuti dare remakurukota riri kutarisirwa kuzeya chirongwa chekuti hurumende imire kupa zvikoro izvi mari dzemioro yevarayiridzi. Hurumende iri kunetsekana zvakanyanya kubhadhara mari yevashandi. Hurumende inonziwo iri kuda kuti zvikoro izvi zvibhadhare mioro yevadzidzi. Hurumende ine chikwereti kuzvikoro izvi chinosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora pasi pechirongwa checadetship, kana kuti chinopa vadzidzi vanenge vachiri kuendera mberi nedzidzo mukana wekumboenda kunoshanda. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Gandawa.
No, achizi chokwadi kuti hurumende yakuzosiya mayunivhesiti isingachavapi mari inovabetsera pakubhadhara malecturer vatingati vadzidzisi. Asi hurumende iri kukurudzira mayunivhesiti edu kuti aitewo zvinoita mamwe mayunivhesiti ekune dzimwe nyika vanoita maresearch nekuitawo mamwe maprojects angava anobetsera kuti vawane mari inobetserawo kuti yunivhesiti iwane kurana nekubhadharawo chidimbu chemari iyo ingadiwa kubhadhara kuma lecturers edu. Tikukurudzira mayunivhesiti aite maproject kune dzimwe nyika maresearch anopedzisira achiitawo kuti nyika iwane mari, mayunivhesiti edu awane mari. Ndizvo zvatiri kukurudzira. Hatisi kukurudzira mayunivhesiti kuti vakwidze mari yemafees nokuti zvinozokanganisa still avo vanoshayiwa kuti vasawane kupinda mayunivhesiti awa.
Saka matotanga here kutaura nevakuru vemayunivhesiti nezvedanho irori rekuti vanokwanisawo kuita zvimwe zvinhu zvingavabatsira?
Takaita misangano yakati kuti nemayunivhesiti awa uye tiri kuvatsvakira mariwo yekuti vakwanise kutanga maprojects iwawa. Saka zvinhu zvangatiri muchirongwa kuti tichitotaura nemayunivhesitis edu zvinhu zvavari kuziva, zvinhu zvavatoti vatanga. Mamwe mayunivhesiti atotangawo izvezvi kuita zvinhu zvakafanana naizvozvo kana kugadzirira kuita zvinhu zvakafanana saizvozvo.
Saka vari kuti ivo izvi zvichakanganisa vadzidzi vanenge vasina kunyatsonzwisisa danho rehurumende apa?
Ndinovimba kuti vanhu ava havana kunzwisisa danho rehurumende. Hatigoni kuregerera mayunivhesitis zvachose kuti vaitise zvavanoda ivo.
Mutedzeri wegurukota runora nezvedzidzo yepamusorosoro Dr. Godfrey Gandawa vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano Renast Educators Association vaAlois Muzuwe vanoti havana chekutaura parizvino sezvo vasati vapirwa nyaya yacho nehurumende. Asi mutauriri wesangano revadzidzi reZinasu vaAvoid Masiraha vanoti havasi kuzobvuma kuti mari dzedzidzo dziwedzerwe.
Tandingangotaura vanoita kuti government yedu yakonewa, vanhu vari kukonewa, vari kushayiwa kuti votora kupi mari yacho yekupa mawekazi. Asi tiri kupesana danho ratorwa negovernment nechikonzero chekuti kana government ikatanga kusiyira basa rekubhadhara vashandi kumayunivhesiti, zvinoreva kuti mayunivhesiti wayo achakwidza mari dzinobhadharwa nevana vechikoro kuitira kuti vabhadhare vashandi vavo. Izvozvo zvishava zvakaomera vana vechikoro avo. Tikunzwa vari kuda kukwidza kusvika kuma 1000 per semester, zvichireva kuti mari iyoyo vanogaida kuishandisa kubhadhara mawekazi avo. Asi zvisina kuti government inofanira kuramba ichibhadhara mawekazi ayo, inofanira kuramba ichitsvaga nzira dzaingatsvaga nadzo mari yemawekazi kwete kusiyira basa iroro kumayunivhesiti.
Asika iyo hurumende iri kutiwo yakaomerwa vaMasirao.
Ndo zvatinotarisa kuti takaita kuti iomerwe chii, nokuti tikatarisa izvezvi china masa ari kuti madhaimond ari kutoshandisikawo kuti madhaimonds akapera ekwachiyadzo, asi ndiwo anga ari muzanu pf macho. Madhaimonds ekwachiyadzo haunzi apera, but hatina chatakaona chakaita nemadhaimonds. Tine mamwe maminerals akawanda, tine gold, tisina kutarisa kuti madhaimonds. Mari yose iyoyo hatisi kuona kwairi kuenda, isu tiri sevanhu vezimbabwe. Saka tati kutaura nechekuti hurumende haina kuomerwa, asi chairi kuita ndechekuti haina mapriorities kana kuti haina kunangana nezvinhu zvine musoro. Haisi kuisa mari kuzvinangwa zvakakosha, yekuisa mari kuzvinhu zvisina basa zvokupanana mudzimotokari zvokuvaka mamilitary academy. Isu tichitarisa pazvinhu zvinodiwa nevanhu pakurarama zuva nezuva, gavhumendi haisi kutarira izvozvo.
Mutauriri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaAvoid Masiraha vari parunare muHarare.
Rimwe sangano revanotengesa mumigwagwa rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzobvuma kumbunyikidzwa nevezvematongerwo enyika. Avo vanonzi vari kuda kuti vanotengesera mumigwagwa yemukati medhorobha reHarare vabviswe vachinzi vari kukanganisa mafambiro ezvinhu. Vachipindura kukurudziro yedzimwe nhengo dzeparamende dzinonzi dziri kuda kuti vanhu ava vabviswe mumigwagwa, mukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vanoti vezvematongerwo enyika vari kukanganwa kuti ndovakonzeresa matambudziko ari kutarisana nevanhu zvaita kuti munhu wese atengese nekuda kwekushayiwa mabasa. Mukupera kwesvondo, dzimwe nhengo dzeparamende dzinonzi dzakakurudzira kuti patorwe matanho panyaya yevanotengesa zvinhu ava, avo vanonzi vari kutengesera kana pamavheranda ezvitoro zviri kubhadhara mitero asiwo vasina chavanobhadhara. Ngatinzwei hurukuro yataita navavadzai pamusoro penyaya iyi.
Idanho rinongotaridza zvagara zvichisikamwa kuti vazhinji vemaMP atinosarudza vanhu vasingazive mamiriro akaita zvinhu munyika. Vawirirana nevakuru vemamwe mapato avanenge vapindira ikoko kana kuti vane mari yokungotenga mavhoti. MaMP chaiwo chaiwo vanoziva kuti mamiriro akaita upfumi izvezvi ndeekuna mabasa, and hapana imwe nzira yokuti vana vezimbabwe vakwanise kurarama kunze kwokupinda mutrending. Inini pachangu izvozvi ndiri vhenda nenhau yokuti ndakatadza kuwana basa, asi ndoriwo munhu akatoenda kucollege kuyunivhesiti ndikaita first degree, ndikaita second degree remasters. Izvozvo ndiri kutoita zvidzidzo zvokuenda kumberi kuti kwanisa kuita kana PhD chaivo, asi ndiri vhenda. Zvino ukaona maMP anouya achitaura kuti mavhenda ngaabviswe, zvinongotadza kuti havasi kuziva mamiriro akaita nyika yavo yavari kuti vari kufunga kuti vari kurepresenta vanhu.
Asika wa Wadzai, tinonzwa kuti munotengesera pamberi pechitoro, muridzi wechitoro ari kubhadhara mutero.
Harisi tambudziko redu mukoma iroro. Tambudziko riripo nderekuti vacho vanofanirwa kubatsira mavhenda kuti anga aitengesera panzvimbo kana ngugwa nditika, havasi kuita basa ravo. Mavhenda ari prepare nguva ipi kuti vaende pavanenge vanzi endai, asi itanho rinotorwa nevanhu vachitaridza kuti vari serious, vanoda kuti zviitike zvomene. Kana vati vazvitanga kuzviita showadi, munhu wese anongotengesera paanenge achiita, because inyaya yekuti murira hakuna mari munyika, hakuna mabasa munyika.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti zviitwe kuitira kuti zvinhu zvinge zvichigadziriswa tichinzwa matambudziko ari kunzi ari kukonzerwa nenyaya dzekutengesera pese pese?
Chokutanga ende chakakoshesesa ndechekuti hurumende nema local authorities ngachigamuchira mazenda sevashandi sevanhu vari kubatira kukurudzira nokuti upfumi hwenyika husumukire vakatanga vaita izvozvo zvimwe zvose zvinotevera mugwara handidi kunyeperai.
Vanga vari mukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Vanga vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDC Renewal Team, Amai Sekai Holland, nasi varamba mashoko ekuti chikonzero chekusiya chigaro chavo nemuswe mugovera, kurwisana kunonzi kuripo pakati pava Elton Mangoma navatenda iBT. Amai Holland, avakazivisa kubuda zvachose mubato iri nemugovera, vanoti vakasiya chigaro ichi nekuti nguva yavakanga vapuwa kuti vafanobata matomu yainge yapfuura. Vanotivo vave kuzoshanda zvizere mukusimudzira urongwa wedzidzo munyaya dzerunyararo paMidland State University. Urongwa uhu hwakatangwa nebazi reNational Healing muna 2009. Amai Holland vakanga vari mumwe wemakurukota ebazi iri namushakabvu John Komo pamwe chete namushakabvu Gibson Sibanda. Mutungamiri Komo weStudio 7 abata Amai Holland kuti vajekese nezvekusiya kwavo basa muMDC Renewal Team.
Ndapedza basa rangu randanga ndakapuwa navanhu vakasangana kumandero. Ndatopedza basa racho ende ndiri kuona kuti pati ichafambira mberi zvakanaka, ichironga, ichigadzirisa kuti ichazofamba sei.
Paurongwa hwekuMidlands State University, muchange muchiita chii chai?
Inini ndiri munhu akabva kumaNGO. Ndine a third pillar of 30 NGOs dzakabatana dzinoshanda zvinhu zvakasiyana siyana zvelivelihood based development in a peace context kumaruwa nekumatown kuti nyaya dzerunyararo dzakaitwa kukopak kujomik neogan muma NGO zvinoendera mberi asi zviri mukati mezvinhu zvebudiriro. Ipapo ndipo pandinenge ndakagara sachairman ende ndichiita basa iroro. MOU yakasiyana siyana neZimbabwe Peace Center neTeach Studies Center tichishanda pamwe chete.
Tinonzwa kuti pane kudzipana pahuro kuri kuitika pakati pavamangoma navaBT. Handizvo here zvimwe zvaita kuti musiye chigaro chenyu?
Ini handina kumboona pakadzipana Mangoma naBT, ndaingozvirega mumapepa. Asi kuti vanhu vane njere dzakasiyana zviripo izvozvo. Pakutsanangurirana zvinhu muZimbabwe, ngatidzidzei kutsanangura pfungwa dzedu murudo, takatarisana nehunhu hwedu, takatarisana nekuti tine nzira dzakawanda wanda dzematateguru edu dzatinoshandisa kana tiri kumusha, asi kana tapinda muzvinhu zvechirungu tinenge tisingauyi nazvo zvinhu izvozvo. Mangoma naBT vanhu vane zvipo zvakasiyana. Zvamangoma zviri mumari, zvavaBT Secretary General Sagweta unadzo hakewo talenta dzake. Aya matalenta anofanira kuti ashandiswe nevanhu ava vaviri vachiona kuti ndima yerenyuwa inoendira mberi. Handina kumbogara musangano ini wandaichea pavakadzipana, ndakangozviverenga mupepa izvozvo.
Amai Sekai Holland ndivo vanga vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDC Renewal Team, icho vakasiya nemusi wemugovera. Vanga vachitaura vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Sangano reUnited Nations Security Council rashoropodza kurayiwa kwemukuru wesangano rinopikisa muBurundi. Kufa kwemukuru uyu kwavhiringa zvakanyanya urongwa hweUnited Nations hwekuti pave nenhaurirano. VaZed Feruzi veUnion for Peace and Development vakavigwa nezuro mushure mekupfurwa muBujumbura pamwe nemuchengetedzi wavo. Mugwaro rakaburiswa nezuro neSecurity Council, United Nations yakashora zvikuru kuurayiwa kwavaFeruzi. yaka kurudzira wa kuruwa kuruwe mu Burundi kutiva mise mirishonga uye kutiva remekeze kudzeredze vano dzekuta urasha vano da.
Chikwata cheIslamic State chiri kuzvisimbaradza muguta remuIraq reRamadi panguva iyo mauto ehurumende yenyika iyi arogadzira kurwisa chikwata ichi kuti chibvewo zvakare mune rimwe dunhu reAnbar. Mauto ari kutungamirwa neAmerica akambodzikisa kurwisa nemuchadenga nezuro maneru kuitira kuti anangane nenzvimbo yeMosul pamwe neguta reBaghdad. Mosul iri pasi peIslamic State.
Zimbabwe nasi yabatana nenyika dzemuAfrica mukupemberera zuva reAfrica Day paine kurudzira yekuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vashande zvakasimba mukusimbaradza upfumi hwenyika dzavo pamwe nenyaya dzekuti nyika dziri muAfrica dzive neutongi hwejekerere. Thomas Chiripasi anotipanya iye.
Vaimbova gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vanoti kuti zvinhu zvifambe zvakanaka muAfrica vatungamiri venyika dziri muAfrica havafaniri kutungamidza zvido zvavo mberi.
Iko zvino vatungamiriri vedu muAfrica vazhinji vava kuzvifunga ivo pachavo. Havachafungi vanhu vavanotungamirira. Gutsa ruzhinji rakatangwa naana Kwame Nkrumah naana Banyerere. Gutsa ruzhinji rafa.
Nengo yeZANU PF vaPatrick Zhiwawo avo vanove muzukuru wemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vanoti kurwiswa kwakaitwa zvizvarwa zvedzimwe nyika nezvizvarwa zveSouth Africa kunodzosera shure pfungwa yekubatanidza Africa yose yakanga ina nava Kwame Nkrumah nana vamwalimu Julius Nyerere pakaumbwa Organization of African Unity kana kuti OAU muna 1963 iyo yavakudaidzwa kuti African Union. VaZhiwawo vanotiwo vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wekufamba pasingade mavhiza munyika dzose dziri muAfrica zvavati zvinobatsira kusimbaradza upfumi hwenyika dziri muAfrica kuburikidza nekutengeserana.
Nhasi sezuva rinotinocherechedza kubatana kweAfrica. Chishambi chakapiwa kwatiri tichiri vapenyu vakasiyirwa naana baba vaNkomo, vana baba vanaNkrumah, vana baba vanaNyerere. Ndechekuti tizadzikise kusununguka kweAfrica. Africa yakasununguka pamanyaya dzematongerwo enyika. Asi tichine basa zvikuru rekuti tisunungure upfumi hweAfrica, tisunungure zvakanyanyisa kufambidzana kwatinoita semhuri imwe chete yeAfrica.
VaZhiwawo vanoti vaMugabe vane mukana wekushandisa chigaro chavo chasachigaro African Union kubatanidza Africa yose, asi vaGutu vanoti hapana chavanotarisira kuti chichaitwa navaMugabe.
Somusharuka kudai vanofanirwa kutanga vagadzirisa musha wavo ivo. Hatingati vaMugabe vangakwanisa kuzogadzirisa nhamo dzeAfrica yose ivo vachikundikana kugadzira nhamo dzemusha wavo weZANU PF, nhamo dzenyika yavo yeZimbabwe. Isu sebato reMDC chikumbiro chedu kuna vaMugabe ndechekuti vaonewo kuti zera ravo rapfurikidza vakura. Kuti nekukura kwavaita basa rekuti vacharamba vachitiwo vanota president wenyika yeZimbabwe ine matambudziko akawanda mawandira akaitawa. Ine vanhu vari kutambura vanhu vakawanda vasina mabasa, vana vakawanda vanoswera vari mumastreet vachiita vending. Saka sebato reMDC tinoda kuti vaMugabe vaone zuva ranhasi reAfrica Day sezuva rokuzvibvunza rokuti vatore mhiko yokuti ini ndakura, regai ndichisiyirawo vadoko kuti vatonge.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe amai Charity Manyeruke vanoti chinodikanwa ndechekuti vatungamiriri venyika dzemuAfrica vabatane votanga kutaura nezvi rimwe chete pavanoenda kumisangano yakasiyana-siyana sezvinoitwa nevatungamiriri venyika dziri muEuropean Union.
Nyaya iripo ndeyekuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vanofanira kuisa zvido zvevana vemuAfrica pamberi kupfuura zvido zvavo. Vanhu vanofanira kuti vaone vanhu veAfrican Union vavaise pfungwa yekuti muAfrica mune nyika dzakasiyana-siyana, mune vanhu vakasiyana-siyana. Vaone seAfrica sechinhu chimwe chete.
Tagiridzwa gaitwa nesangano reAfrobarometer inoti vanhu vemuAfrica vakawanda munyika makumi matatu neina vanoda kuti vatungamiriri venyika vave nematemu maviri ekutonga, asi vanhu vanosvika zvikamu makumi mana nezvina muAlgeria ndivo vanoti vanoda kuti mutungamiriri wenyika ave nematemu maviri ekutonga. Afrobarometer inotiwo vanhu vemuZimbabwe vanosvika zvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana vanotsigira urongwa hwekuti mutungamiriri wenyika atonge kwematemu maviri. VaMugabe vatonga Zimbabwe kwemakore makumi matatu nemashanu uye bato ravo rakabuda nechisungo chekuti ndivo vachamirira bato musarudzo dza2018. Vakakunda musarudzo wemutungamiriri wenyika zvinoreva kuti vanenge votonga nyika kwemakore makumi mana nematatu uye vanobuda muhofisi vave nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe. African Union inoti dingindira remhemberero dzegore rino nderekusimudzirwa kwemadzimai. Zuva reAfrica Day riri kucherechedzwa zvinhu zvisina kumira zvakanaka muAfrica. Pane kunetsana kuri kuitika muBurundi zvichitevera danho rakatorwa nemutungamiriri wenyika iyi riri kukwikwidza kuitira kuti vatonge kwetemu yechitatu. KuNigeria kune mhirizhonga iri kuitika ichikonzerwa nechikwata cheBoko Haram ukuwo chikwata cheAlshabab chichinetsawo mudunhu reEast Africa. MuSouth Sudan zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvimwe chetezvo nemuDemocratic Republic of the Congo. Kunetsana kuri kuitika muAfrica kunoratidza kupandukira mweya waive nemushakabvu Kwame Nkrumah namushakabvu Julius Nyerere avo vaive neshungu dzekuona Africa yakabatana. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvinoreva zuva reAfrica Day.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Mukuru wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti pane zvimhinga mupinyi zvakawanda zvakatarisana nevanorarama neurema zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende kuitira kuti upenyu huvarerukire. Vakuchera vanoti mari yaimbopiwa vanorarama neurema kubva kubazi resocial welfare haichisipo izvo zviri kuomera vanorarama neurema kunyange zvazvo mari iyi yanga iri shoma. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura navo kuti tinzwe zviri kuitika.
Atingati raramo yevanhu vane urema munyika munomu idambudziko tichitarisa kuti chekutanga mitemo inokwanisa kuvadzivirira mukushungurudzwa kwavanoita haiko. Nechipiri, nokuda kwemamiriro eupfumi yakadzikira munyika munomu zvareva ndezvekuti vanhu vane urema vanorarama munyika munomu vanombokudzwawo zvakanyanya nekuti vanenge vasisina mikana yakawanda yekuti vashande vachikwanisa kuzviriritira. Nokudaro raramo yevanhu vane urema tikatarisa semufananidzo muchaona kuti kune vanhu vari kutengesa zvinhu zvavo mumigwagwa, kune mapurisa ekanzuru ashungurudza vanhu ava vanenge vachitengesa zvinhu zvavo. Vazhinji vachona varipo vanhu vane urema. Zvazviri kureva ndezvekuti pane vanhu vakawanda vane urema vari kutengesa mumigwagwa uye vari kushungurudzwa nemapurisa vachinge vachitorerwa zvinhu zvavo zvavari kutengesa kana kuti nedzimwewo mari dzavo dzavanenge vachibhadhariswa kuti vasasungwa kana kuendeswa kunorara mumaseri.
Tichitarisa kuti hurumende yaimbova nehomwe iye yesocial welfare yavaibatsira vanorarama neurema nevamwewo vanotambura munyika, pari zvino homwe iyi ichiri kushanda here?
Tingati homwe iyi yakapwa kare kubudikidza nekudzikira kwakaita upfumi. Homwe iyi yakapedzisira yopa vanhu vane urema mari dzaikwana kuita madhora makumi maviri $20 pamwedzi, asi zvinhu zvinenge zvakatopedzisira kuitika munguva yeinclusive government.
Pane vamwe vakateerera vangazobvunzawo kuti ivo vamasimba kuchera vari kurarama neurema upi?
Ini ndiri munhu akazvarwa asingaoni, saka ndo wandingati urema wandinawo ikozvinova kuti ndiri munhu asingaoni zvachose.
Pane zvamungade kukurudzirawo vamwe here vari kurarama neurema pane zvamadzidza imi mukurarama kwenyu?
Kurudzira yangu ndekuti hapana chinouya munhu akapeta maoko. Zvinofanira kuitika ndezvekuti kutori kushanda nesimba. Chechipiri, kushanda kwachona kutoshanda zvakapetwa kaviri takatarisana kana zvichienzaniswa nevamwe kuti unge uchikwanisa kuonekwa.
Avanga vari mukuru wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Munhau dzemitambo, zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemitambo mukupera kwesvondo. Mutori wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Chekutanga kwakauya shoko rekuti vaibhove mubati wehome wePremier Soccer League vaJoseph Goromondi vashaika. Ndokutoteverawo shoko rekuti mudzimai wemurairidzi wechikwata cheHome Line Luke Masomere ashaika apo aishanya kuSudan. Izvi zvakazoteverwa zvekare nekuti chikwata chenhabvu chevanhukadzi semamaitori hatidarohwa 2-1 neZambia mumutambo we-2016 Olympic Games Qualifier uyo wakaitirwa muLusaka. Mutambo uyu wakanonoka kutanga nemaminitsi anokwana 25. Zimbabwe ichiramba kutamba ichiyo mutambi weZambia Barbara Banda aive munhurume mumutambo wevanhukadzi. Banda akazotenderwa kutamba ndokumuisa iye chimwe chibodzwa pazviviri zvakaita kuti Zimbabwe iwire pasi. Chimwe chikwata cheZimbabwe chakadyiwa zvekare ndeche cricket icho chakarohwa nemawickets 2 mukushanya kwacho kuPakistan. Zvikwata zviri izvi zvave kusangana mumitambo 2 yemazuva rimwe iyo iri kutanga mangwana. Zvakamira zvakadai, chikwata chenhabvu chevadiki chemaunder-23 chakaita mangwange 0-0 neSwaziland muRufaro Stadium nezuro makwikwi eAfrica Youth Championship. Zvikwata zviri izvi zviri kusangana zvekare svondo rino, asi mumwe muteveri wemaWarriors vaSerbia Zaka vachiri nechivimbo kuti mukombe wemuAfrica unouya kuno kuZimbabwe. Mutambi wemaWarriors Nochukova anoti iye Zimbabwe ine mukana mukuru wekunda Swaziland sezvo vasina zvakawanda zvavanenge vachifunga mutambo uyu.
Hapana zvatofanira kuchinja, game plan yedu ndiyoyo, so we don't have much pressure. Ivo ndivane pressure yakanyanya yekuwina.
Nochukova anoti abva kuchikwata cheSupersport United muSouth Africa achienda kufuro kwane City munyika imwe cheteyo kuti akwanise kuwana mukana wekutambira maWarriors makundano e-2017 Africa Cup of Nations. Zimbabwe iri kutanga kutamba neMalawi mwedzi unouya mumakundano mamwe cheteyo. Mumutambo watambwa nhasi, Dynamos yaita mangange 0-0 neChelocho Pirates mumutambo watambirwa muRufaro Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Yashika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu, matext message nemawhatsapp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook yedu yeVOA Shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Udzai amenesha mari kuti dzitifarire paFacebook yedu.
Munyoro wekutanga anoti vakomana munondifadza nenhau dzenyu, kudai mawedzera time cause munotaura chokwadi, mundifarisirawo mhuri yekwamatsika sadza namagara sadza pachatagwi apo. Basa munogona kunyanya kandemire naZulu muri sei sei, ndimukoma Joel Golden vanyora paFacebook.
Mwanoti maswera sei ikoko kwamuri, ini ndinofara chose nemhinduro yamakandipa ndichiti pamberi nebasa renyu. Ini ndinoti vana veZimbabwe tashungurudzwa muno muSouth Africa kusungwa chete, nyangwe uine asylum havadi kuzviziva. Saka tiri pamahwani chaiwo. Munyori ndiMasilo Munatsi.
Aiwa vateereri, nguva yedu ndoyaita shanje semazuva ose, asi tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchinyora uye kutishanyira paFacebook page yedu VOA Shona. Mubva matifarira, tinotenda.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Hurumende inoti haisi kuzosiya zvikoro zvepamusorosoro zvichikwidza mari dzechikoro senzira yekuti zviwane mari yekubhadhara varayiridzi.
Vanotengesa mumigwagwa vopika kuti havasi kuzobva munzvimbo dzavari kutengesera.
Amai Sekai Holland vanotaura neStudio 7 vachipa zvikonzero zvakapa kuti vasiye basa ramabasa ose avaiita kuMDC Renewal Team. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga na Chris Gande.